Mumwe wakapisirwa dzimba vanoti havana kuenda ndivaPatrick Mafusire avanotendavo kuti havana gwaro rekuti vagare paparazi iri ravanotendere kanzuru yechinhoi kwete ravachiyangwa. Musi wechishanu dare rakapa mutongo wekuti parazi iri nderavachiyangwa. VaMafusire vanoti sezvo dare rakapa mutongo nechishanu vangadai vapuwa mazuva ekuti vabve kwete kuitwa zvekupisirwa zvinhu zvavo.
Taiendesana kumakotsi. Zvataendesana kumakotsi taitarisira kuti ivo vakati madyiwa kukoti. Zvino zvavati tadyiwa kukoti taitarisira kuti tichapiwa manotice of eviction. Manotice of eviction waya hatina kuaona. Saka zvaakutotinetsa kuti iye munhu ari kutidzingawo. Tine mapepa atinawo eprogramishini ya president aitaura kuti purazi rino rave under municipality. Saka taitarisira kuti municipality ndeyaizouya kuzotidzinga. Zvino apa taakudzingwa nemunhu asiri muridzi wepurazi. Ipapo paakutotinetsa hatichaziva kuti zviri kufamba sei.
Vachianga vakakwidza nyaya iyi kumatare vachiti vanhu ava vairambira papurazi ravo. Mumwe akapisirwa midziyo nehuku dzake ndiamai Juliet Nyakudya vanoti chakavashamisa ndechekuti vanhu vakapisa zvinhu zvavo vashandi vavachiyangwa kunyange mapurisa aivepo.
Saka takazongoona nezuro vauya havakomana vacho vaipisa zvokuti zvinhu zvese kana huku dzimwe dzakatsva mudanga nehanga. Kwauya vanhu vemukomboni yekwachiyangu ndovatikaona nemarimwe zuro takaona moto yemapurisa. Takatoaona mapurisa asi mapurisa panapa kuti nditi akasvikana kusvika pane pambe nemumwe ainzi musoja here anga akapfeka chishoti chechisoja aine pistoni ndiye akasvika apo zvikanzi ya toda kupisirai nokuti mukarega kupisirwa munofungidzwa kuti munorema stereki.
Mukuru webazi rezveminda mudunhu remashonaland west amai Joyce Sifile vanoti kunyange paine gwaro remutungamiri wenyika remuna 2005 rekupapurazi iri kukanzuru vanoti vanoshamisikawo kuti hapana kuzoitwa mamwe mapepa ekuti rive ravo zviri pamutemo. Patabvunza mapurisa kuti vanhu vari kubviswa papurazi iri vari kuiswa kupi, mutauriri wemapurisa Vaponyati vanoti ivo vari kubatsira chikonzi kubvisa vanhu asi kuti vari kuiswa kupi hapana chavanoziva.
The High Court has issued an eviction order which is currently being effected by the Deputy Sheriff from Mercy of Court who has requested the police to accompany him. And in terms of the law, the police are supposed to accompany the Deputy Sheriff so that he can do his work. So all other explanations can be done by the Deputy Sheriff.
Nyaya yekuti purazi recitrus ndirani yave nenguva ichinetsa mumatare edzimhosva. Vachiyangwa vanoti vakapuhwa purazi iri zviri pamutemo muna 2002 vachiti vanoda kuvaka dzimba. Asi kusvika pari zvino havasati vapiwa tsamba idzi zvakapa kuti vaendese makurukota ezvematunhu nekurima uye kanzuru yechinhoi kumatare vachiti vari kunonoka kuvapa matsamba ekutanga basa ravakanyorera kuti vapiwe muna 2016. Purazi iri rakakura mahekita zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 3447 hectares. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.